mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 9 mbudzi 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevatatu, 253. Varayiridzi vanokurudzira vabereki kuti vaende kumatare edzimhosva kuti vamise hurumende mukunyoresa vana vechikoro bvunzo. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaenda kumatare edzimhosva vachiti vakabirwa musarudzo wemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevatatu, 253, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri, umwe kuBulawayo umwe kuManicaland. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevatatu, 33, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe, 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevana, 64, vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevana, 24, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mashanu ane makumi matatu nemumwe, 8531. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere nevashanu, 8005. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti mugore ra2020 vana vechikoro havana kudzidza zvakakwana kuti vanyore bvunzo mwedzi unouya wazvita. Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vanoti zvinobuda mubvunzo idzi hazviratidzi chokwadi pamusoro peruzivo rwevana vechikoro. VaMasaraure vanoti sangano ravo riri kukurudzira vabereki kuti vaende kumatare edzimhosva kuti hurumende isanyoresa vana vechikoro bvunzo nokuti havana kudzidza zvakakwana. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo vaKane Matema kuti tinzwe divi ravo. Tabata vaMasaraure tikatanga nekuvabvunza pamusoro pekuchichidzirwa kuri kuitwa varayiridzi uko vanoti kwave kunyanyisa.
Tinokashamara zvakanyanya tichiona hurumende yedu ichivhundutsira varayiridzi avo vakagara kudzimba dzavo vakasungikana nenyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro zvekuti vadzidzise vana, vachivhundutsirwa kunzi vachazotanga kunyimwa masalari avo. Tichitarisa muhoro wavanga vagara vachiwana, muhoro usina nematuro wose waita kuti vagare vachingotambura sekutambura kwavari kuita. Kuvhundutsirwa kwavari kuitwa kuti vachanyimwa mari yavagara vari kunyimwa vachinyeberwa nzi vari kupiwa hakusi kuzovabatsira kuti vadzokere kumabasa.
Munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Tinokurudzira hurumende kuti dai yatora nyaya nhuna dzematicha dzagadziriswa nekuchimbidza kuti vana vedu vakwanise kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro nekukurumidza. Nyaya yekuvhundutsira vanhu vagara vakavhundutswa kare, vagara vatambudzwa kare, vanhu vagara vatambura zvakanyanya vakavhundutsirwa nekudzi vachazotanga kutambura hazvina zvazvinobatsira nenyaya yekuti kutambura ndoko vagara vachiita. Tinokurudzira hurumende imire danho iroro, idzoke pamanegotiations titaurirane, tinzwisisane kuti tingafambe sei tichienda mberi. Tichitarisa nyaya yatokumbira, tongoda $520 inove muhoro wataigara tichitambira kubva muna October, uri muhoro waiita kuti ukwanise kudya nemhuri yako, yaisa kuwana kuseva hongu asaita kuti vana vaende kuzvipatara varapwe vadye nezvimwe. Ndozvatirongokumbira kuti zvidzorerwe. Tinokatyamara kana hurumende yedu ichitadza kuita zvinhu izvozvo, ichitanga kuburitsa stiki yekuti itange kugwisana nevashandi vayo vari kushanda nekubata basa rakakura zvakanyanya kuti nyika ienderere mberi.
Munoti kunhengo dzenyu neavo vari kuchichidzirwa?
Kumamembers edu tinoti hakuna munhu achazodzokera kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa, kusvika hurumende yanzwa zvichemo zvedu zvose, hapana achazenge achidzokera kubasa zvakare.
Ko vabereki, munoti kuvabereki?
Vabereki tinovakurudzira kuti garai nevana venyu kudzimba, kuvaendesa kuzvikoro kungozonokodzera mhirizhonga nebvuka mupopoto inogona kuita kuti vana venyu vatange kuita indisipurini yamusingazokwanisi kuzokondrola kana kuti vadzoka kudzimba dzenyu. Tinokurudzira vabereki nevana zvakare kuti kana vaikwanisa vaiedza kuenda kumatare vachimisa kunyogwa kwemazamanishoni emuna Dhisemba, nenyaya yekuti sevarairidzi voziva kuti vana vedu hatina chatakavadzidzisa, havasati vane gadziriro yakakwana yekuti vanyore bvunzo.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaOpet Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, rimwe zvesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti masangano ose evarairidzi akasungana kuti hapana murairidzi anoenda pachikoro zuva ranhasi apo zvikoro zvichizarurwa.
Varairidzi vakatora chisungo nezuro kuti nhasi musi wa 9 mbudzi varairidzi vanenge vasingaende kuzvikoro. Hongu takaona hurumende pamwe chete nepublic service ichiratidza kuti inoda kuti maeducation officials anyore madzita avarairidzi kuti kana vasingaende kuzvikoro vange vachizonyimwa mari. Asi varairidzi vakazvipira kuti hakusi kusada kuenda kuzvikoro asi kuti havatorina mari yokuti vaende kuzvikoro. Zvekare kuzvikoro uku vana vakawanda nevamwe varairidzi vari kubatwa nedenda recovid. Saka naizvozvo zvinoda kuti zviongororwe kuti hutano hwevarairidzi hwakamira sei muzvikoro, uyezve kuti tidzivirire varairidzi nevana vechikoro kuti vasabatwa nedenda ranetsa recovid.
Saka zvoitwa sei Dr. Joe sezvo vadzidzi varivo vari kupererwa nenguva muzvikoro?
Hapana chingapindusa kuti varairidzi vaende kuchikoro, kusarirwa chete kwokuona kuti mari dzavo dzapamidzirwa, uyezve kuona kuti kuzvikoro kwavanoenda uko hakuna denda recovid. Naizvozvo varairidzi vatora United Front yokuti vasawanikwa vachienda kuzvikoro, uyezve kuti vakurudzire vabereki kuti hazvina unyanzvi hwokuti vaitumire vana vavo kuzvikoro, uko kunova kwavanokwanisa kusangana nenjodzi dzakawanda uyezve kubata nechirwere, nokuti zvirwere zvinotapuriranwa paapo panosangana vanhu vakawanda. Zvekare kuzvikoro uku hakuna chatichapinduka in terms of infrastructure, hakuna maklasi ataitwa, hakunazve muzvikoro umu COVID abatement equipment yatiaisa ikoko. Saka zvinhu zviri kunetsa, asi sevarairidzi tisaramba takatsunga, uyezve hatikwanisi kunyengedzerwa kana kuforceredzwa kuti tidzokere kubasa pasina nhaurirano, uyezve kugadzisa nyaya dzemari dzinotambirwa navarairidzi uye health and service. Saka kutanga muvhuro uno varairidzi vakazvipira kuti vachange vachiendera mberi nokusaenda kubasa, nokuti chinopa chete kuti vaende kubasa incapacitation. Tinoona hurumende ichiti yafoma command center yokuona kuti mazita avarairidzi vasingaende kubasa anenge achitumirwa ikoko. Isi tingoyambira hurumende kuti command center inodiwa chete icommand center yokuona kuti mari dzavarairidzi dzingapamidzirwa sei, icommand center yokuona kuti health and safety dzingapromota sei muzvikoro umu.
Avo vange vari mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavira Joe vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vatungamiriri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena sekuAmerica zvekuti kunyange anenge achitonga panguva yesarudzo anokwanisa kukundwa musarudzo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Taura nezuro parufu rwevaiva mumiriri weGlenview North National Assembly vaKennedy Dina avo vakashaya nemusi wechina vachamisa vakati Zimbabwe ine dambudziko rekuita sarudzo dzisina kujeka uye inofanira kudzidza kubva kunyika dzakaita seAmerica. Vachamisa vakati kugunununa kuri kuita mutungamiri weAmerica nekuda kwezvakabuda musarudzo dzenyika iyi kunoratidza kuti sarudzo dzakaitwa nevanhu vasina divi ravakarerekera.
Vanhu vanofanira kumira pa-election vachiti umwe noumwe neanga ari pandochema aku ndakubirwa nenyaya yokuti zviri fair zvinechitwa nevanhu vanenge vari neutral kureva kuti sarudzo iyoyo inenge iri yakanaka. Asi isu muno muZimbabwe mukaona nyaya yesarudzo hatina nyaya yokuti kune kuna referee akafanana hamuve makationa pa-ZTV unototi ukaona vanototiza kwanza anoudza vanhu zvinovakanganisa asi vanhu vachipotaura nezvako zvivanezvi mvura ina kunaya ichamisa zvinogara muchindine basi paekunaisa mvura ndipega mukana ndiinaisa.
Vachamisa vakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka ndosaka zvinhu zviri kunetsa munyika. Vachamisa vakatsanangura mufi semunhu akange akavimbika uye achigara nevanhu vakamuvhotera. Vachamisa vakatora mukana weparufu apa kuudza vanhu kuti bato ravo rave kuchinja masarudzirwo anoitwa vamiriri veparamende vakati bato ravo harichada vanhu vanoita maMP emunzvimbo dzavasingagare.
Taakuchinja candidate selection yemupati kuti timeke shuwa kuti MP anobuda anobva kuvanhu achivhoterwa nevanhu achigara
nevanhu
achibva
muvanhu
achidzokera
muvanhu
achimiririra
vanhu.
Mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala vakatiwo mufi ndemuhwe nhengo dzeparamende mubato ravo dzinogara munzvimbo dzadzinomirira veruzhinji.
Ndo maMP aigara navanhu aya gara maunovhoterwa momo. The culture of us importing members of parliament, I think we shall sit down as leadership to make sure that we will never allow it.
Vaimbo vemumiriri weHighfield West zvakare vari shamwari yavadhinha vaHepmo Chidziva vakaudza mhomho yevanhu vakaungana parufuru kuti vadhinha vakaurayiwa nemuchetura.
Kennedy akapoizenewa. Kennedy akafa nenyaya yemablood clots akaita akanosvika kuita kuti atadze kufema. Mablood clots kuti akabva nekupi mari ndiye anoziva.
Kushaya kwavadhinha kwakaitika nguva pfupi mushure mekushaya kweimwe nhengo yebato iri amai Fani Chirisa. Izvi zvakaitika zvakare mushure mekunge imwe nhengo yebato iri amai Miriam Mushai vashayawo muna Gunyana mushure mokufenda vaenda kunotsigira vasikala avo vainge vachimiswa mumatare mushure mekusungwa. Amai Mushai vakaendeswa kuchipatara musi wavafenda vakazoshaya mushure memazuva mashoma. Vadhinha avo vange vave nemakore makumi mana nemaviri kuberekwa vasiya mudzimai nevana vatatu. Mutumbi wavo wakaendeswa kumusha kwavo kwaGutu neZuro uko waradzikwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muGlenview North Harare ndini Godwin Mangudla.
Tichienda pamepo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vange vasati vabvuma kuti vakakundwa navaJoe Biden musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa svondo rapfuura. Mapepa nhau nenhefenyuro zhinji dzinoti kusvika pari zvino vaBiden vane maelectoral votes anoita mazana maviri ane makumi mapfumbamwe 290 vaTrump vaine mazana maviri ane gumi nemana 214 kuti munhu anzi akunda anofanirwa kuve nema electoral votes anoita mazana maviri ane makumi manomwe 270 kana kupfuura. VaTrump vaendesa chichemo chavo kumatare edzimosva emumatunhu matatu vachiti vakabirwa musarudzo idzi. Kazhinji muAmerica anenge akundwa musarudzo anokorokotedza nekutaura neanenge akunda izvo vaTrump vari kuramba kuita. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti havaoni vaTrump vachibudirira mumatare edzimosva sezvo pasina kana umboho hunoratidza kuti sarudzo haina kuitwa zvakanaka kana kuti pakuraini kubiridzira kwakaitwa. Zvichakadaro, Zimbabwe Election Support Network Sesni inoti hurumende muZimbabwe iri kushandisa coronavirus mukutyora kodzero dzevanhu nekurambidza kwayo sarudzo ichipomera mhosva pacoronavirus. Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti hapana chikonzero chekurambidza sarudzo muZimbabwe.
Vedzimwe nyika dzemuAfrica vakatikomberedza vanotoshamisika kuti ko Zimbabwe yapindwa nei yakuti haikwanise kuita sarudzo munguva ine COVID asi ichikwanisa kuita zvizhinji zvairi kuita.
Munorevei apa vamakoni?
Nyika haina kungomira, parliament iri kusangana, vemapato vari kuita mabasa avo mumapato. Kwanga kune politburo yezano PF yakaitwa zvitsvene tsvene. Saka tiri kuona kuti hapana kana chinomisa sarudzo chinganzi neZimbabwe panguva ino nokuda kweCOVID-19. Hatikwanise kunge tichiita sarudzo. Tichitarisawo kuti pane nyika dzakatoita sarudzo panguva yakaomarara yeCOVID-19 dzakaita sana Burundi naMalawi. Tichionawo zvakare nyika dzakaita seSouth Africa idzo dzinouwandu hwevanhu vakasangana nedenda reCOVID-19. Ruzhinji rwevanhu rwakarasikirwa noupenyu munguva iyoyi, asi still vari kuona zvakakodzera kuti vaite maelections. Zvinozopavamwe kuti tizobvunza mubvunzo wokuti izvi zvichinei neCOVID-19 here kana kuti pane zvimwewo zvaakutariswa neavo vanotitungamira.
Ko sei muchidaro vamakoni, nekuti takanzwa mudare mutedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vachiti aiwa hongu dzimwe nyika dziri kuita hadzo sarudzo asi Zimbabwe ainge ateedzere izvozvo nekuti zvinhu muZimbabwe hazvingaenzaniswe nenyika idzi, vachitiwo chirwere chinogona kupararira zvakanyanya.
Kana dai yanga iri COVID-19 chete, zvizhinji zvatiri kuita, nzvimbo zvizhinji dzatiri kufamba tichiita mabasa neuwandu hwedu zvakangofanawo nezvinokwanisa kuitika kana pachiitwa sarudzo. Saka tinongoti isusu seZesni, dai ZEC yaramba iri pachisungo chayo chekuti sarudzo dziitwe musi wa 5 December 2020.
Vamwe vanogona ka kuti nguva inenge yafamba vazokwanise kuti vanyatsokwanise kuti vange vachitsvaga rutsigiro, poitwa sei?
Kana zvisingachagoneseke nenyaya yenguva yekusita kwenomination court, zvikadai sarudzo dziitwe nechimbi chimbi muna January 2021.
Tichitarisawo zvaitika kuTanzania, kuMalawi uye kuAmerica kwaitwa sarudzo, zvii zvinodiwa neZimbabwe kuti ikwanisewo kuita sarudzo?
Chinongodiwa chete kungoti titevedze zvinotaurwa nevezveutano kuti tinofanira kunge tichichengetedza mamiriro atinenge takaita social distance inotaurwa. Tinofanira kunge zvakare tichipfeka pfeko kumeso kwedu mamask, uyezve tinofanira kuramba takashambidzika tichisanitaiza maoko edu. Takatevedzera izvozvo chete hapana chinomisa sarudzo. Nyika dzakawanda dziri kuendera mberi nesarudzo. Malawi yakaita sarudzo nguva pfupi yapfuura. America, South Africa iri kuita sarudzo. Saka zviri kuratidza kuti tinogona kunge tichigarisana pamwe chete nechirwere ichi, tichiita zvese zvatokwanisa kuita, mabasa atinoita akasiyana-siyana, kusanganisirawo kuti vanhu vakwanise kuvhota.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. ZimLife.com ine nyaya pamusoro petsaona yakauraya Genius Kadungure neZuro Mangwanani akange aine makore makumi matatu nematanhatu. Kadungure uyo ainyanyo zikanwa nezita rokuti Ginimbi anonzi akafira panzvimbo yetsaona iyi pamwe chete nevanhukadzi vatatu mushure mokuroverana neimwe motikari mumugwagwa weBorodale. Chronicle rinoti mapurisa muBulawayo akasunga nekutora motikari zana nemakumi maviri nenomwe 127 dzakange dzichitakura vanhu dzichityora mitemo yokurwisana nechirwere checoronavirus. Herald rinoti vana vechikoro kusvika paform 1 neform 2 vanotangidza chikoro nhasi. Iyi inonzi ndiyo nhano yekupedzisira mukuvhurwa zvishoma zvishoma kwezvikoro mushure mokumbovharwa mukuedza kurwisana nechirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Amuchope, amuchope, makorokoto, makorokoto, congratulations, Biden, Joseph R. Jr., Biden, this president, the 46th president of America. I wonder whether this happiness, jubilation, celebration, tranquility would come one day to Zimbabwe. Makorokoto, Biden, makorokoto. Tinoda muwadzani sewazina weama weAmerica waite mhuri imwe chete kusarura kubve muAmerica mabasa necovid ipere 19.
Mangwanani mwamuka sei mhuri yestudio? Mwamuka sei vabereki? Mwamuka sei vakuru? Tinokubongai vana mukoma danonoka nechirongwa chamudhidzi vana Jonga. Tinokutendai vana Plaxidis Jeremiah, tinokubongai vana Mavelas Muhlangani. Chekutanga ndinoti neurombo panhamo dzamukoma Jinimbi wakatisiya, tinourombo zvikuru, ngavazorere mugari. Chechipiri ndinobonga ngevaamericans akavhotere paanoda kuvhotera Joe Biden, ndozvatinoda zvakanaka. Hurumende inombochinja timboone zvinyuwa, ndozvakanaka, democracy. Manje zvasiyana neikwedai kuZimbabwe anoti akaryora mbiri pazvigaro, but nyika iri kufa nanhasi. Totoshamisika wana tafadzwa mubhada aitoti yowe, isusu hatinini zviri kuitika kumako America, hatinini mavhotsa avari kuita, hatina nechekutaura. Chii chamungaita Zimbabwe paAmerica? America aitodi rubatsiro rwedu, tisu tinotode kwaribhoziyo. Ndo vanototipa vachipe World Food Program, vachipa nemari tikaurwa nemaflodzi yemvura dzekunaya dziya, vanotibatsira. Saka vanhu vakatorongeka ende vanhu vanotida. So ndinobonga, ndinobonga zvangu maAmericans akavhota. Zvinhu zvito zvitarisirawo muZimbabwe kuti tinasowo kuziva kuti nyika yedu iri kubva apa ichienda apa. Pano kuti vakomana tarisai fotezi, tombafa techirima. Munhu kuvhoteri kupuwe mbeu, kuvhoteri kupuwe, hazvishandi zviya zviya. Ndinoto zvinorwadza kuti zvirambe zvichiitika zvakadaro. Aiwa ndabonga zita ndinitemba zero paPeter Maritzburg.
Masikati yakanaka pastudio 7. Zita ndinoitwa Kongwari. Panhau dzechitendero pane panoda kuhwisisawo, especially kuchinamato chechipostori. Kozinondinetsa anoti havaiti zvevadzimu kana kuti zvechivanhu, hazvimo mukati mekunamata kwavo. Bati paripo pandinowa maprofita ekuchipostori, ringati ese kazhinji kuchinzi uyo anofamba nemweya Eria, Johani, Pauro, Joshua, Andiriya. Saka ndopandinoda kuhwisisa ipapo. Pavanenge vachiti Pauro, vachikuza kuti Pauro, who is this Pauro? Ndiani Pauro? Joshua, ndiani Joshua? Moses, ndiani Moses? Bhozi, pakatanga chitendero chavo vana Erija, Elisha vanga vafa kudhara. Saka mweya iyi vari kuitora vari kuiwana kupi? Mweya vari kukuza kuti Eria, Joshua iri kubva kupi? Havasi vanhu vakafa here vakanyogwa mumagwaro eBhaibheri? Vana Elija, vana Elisha, vana Joshua, vana Mozisi, vana Aroni, havasi vanhu vakafa here? Vava kuti iko zvino mweya mutsvene asi ivo vari vanhu vakafa. Saka munhu akafa ka avanga vari mazita echirungu ka? Avanhu vakafa vechirungu vakafa kudhara. Saka iko zvino vakuya achiti havaiti zvechidzimo, havasi kutirova kurovambwa vakaviga mupinyi here, vachingoita zvechivanhu, but vaisusu nekuti hatina chatinoziva votirova nechekuseri. Panondinetsa papo, mumbondibvunzira iwo kune vechipostori kuti wai vachiti mweya waElisha, mweya waJoshua, mweya waMozisi, mweya waNikiri. Mozisi haasiye Mozisi wacho akafa here? Aroni haasiye Aroni akafa here? Zvinobvepi izvozvo? Chimbondibvunzirawo. Ndoda kupa whistleblowers, ndinombobvunza kune vechitendero vanonamata, but mhinduro yacho havasati vandipa mhinduro. Hapana mhinduro yandati ndawana.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kambo kanonakidza zvikuru kakaitwa varairidzi Hosea Chipanga nekambo kake Mavhura Njere. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevatatu 253. Varairidzi vanokurudzira vabereki kuti vaende kumatare dzimhosva kuti vamise hurumende mukunyoresa vana vechikoro bvunzo. mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaenda kumatare edzimhosva vachiti vakabirwa musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa svondo rapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.